That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi, uri musi wechitatu, kukadzi 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rehutano rinoti vanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 2727 vakabayiwa nhomba yecovid-19 muzuva repiri nyika yose. Judiciary Service Commission inoti yatanga kuferefeta nyaya yekuti kune mumwe mutongi wedare repamusoro akadanana nemushandi ari pasi pake uyo anonzi akazoburitsa mifananidzo yemutongi uyu asina kusimira. Dare reSenate muAmerica rinonzwa kekutanga umbowo hwezvakatora nzvimbo pakurwiswa kweparamende nevatsigiri vavaDonald Trump musuwa 6 ndira gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhomba yekudzivirira COVID-19 chakaparurwa munyika yose nemuvhuro chakapinda muzuva repiri nezuro. Bazi rezveutano richizivisa kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda iri vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 2727 vakanga vabayiwa nhomba iyi pakasvika nguva dzeina masikati nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi kubva paparurwa chirongwa ichi pazviuru zvina zvine makumi mana nemumwe kana kuti 4041. Izvi zviri kuuyawo panguva yegurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro wakare kuti hurumende yaunganidza mari yekuti itenge imwe nhomba inokwana kubaya vanhu mamiriyoni 10 senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana kana kuti head immunity. Amai Mutsvangwa vakatiwo bazi rezvedzidzo riri mubishi kuona kuti zvikoro zvinenge zvisina njodzi segadziro yekuvhurwa kwezvikoro zvichitevera kudzikira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba vari kuBritain Dr. Edgar Munatsi vanoti chinhu chakanaka chose chakaitwa nehurumende chekutsvaga nhomba iyi kubva kumadzisawira akaita seChina. Asi vanoti chave kufanirwa kuitwa nehurumende kushanda zvakasimba nemasangano anoita zvemitambo pamwe nevaimbi kuitira kushambadza dzidziso pamusoro penhomba kuti ikwanise kutambirwa neveruzhinji.
Chekutanga ndoda kuti vajonga zvakakosha chinhu chakanaka chakaitwa nehurumende kuti vakumbirewo kune dzimwe nyika kuti vakwanise kuwaniswa nhomba kunyanyanyanya dzekuti vabaye vanoshanda muzvipatara kuti vakwanise kuramba vachitapa vanhu vari kurwara necoronavirus. Saka izvozvo tinozvikudza zvekuti manhamba evanhu vari kubvuma kubayiwa nhomba anoratidza kuti mashoma nekuda kwekutiwo pane zvakawanda zvanga zviri kutaurwa. Tiri kuona kuti pane dambudziko rekuti vanhu vazhinji vari kutya kubayiwa nhomba nekuda kwemashoko mamwe avari kunzwa. Vamwe vacho ari kubva kuzvisvondo, mamwe anobvawo kungotaura nemameseji ari kungotenderera musocial media. Saka tinenge tichikurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kushinga chaizvo kuti vatsanangurire vanhu kuti zvakakosherei kuti vanhu vabayiwe nhomba iyi, uyezve kuti kupa umbowo hwekuti nhomba iyi haina dambudziko raingakonzera kunze kwekutongobatsira chete pakurwisana nechirwere ichi. Saka izvozvo zvakakosha, zvinoda kuti zvitsanangurwe kuvanhu nemutauro wavanonzwisisa, uyewo kubatana nemamwe vangava vaimbi, vamwe vanoita zvekuekta madrama kuti vakwanise kuisa meseji iyoyo kuti isvike kuvanhu kuti vanhu ngavabayiwe nhomba, nekuti zvakakosha kuti tirwisane nechirwere checoronavirus. Tiri kuona izvozvi kuti tave pachigano chiri nani, manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus ari kuti achidzika. Saka zvakakosha kuti tibatsirane zvese malockdown nekubayiwa kwenhomba kuitira kuti tikunde dambudziko iri.
Tinoona kuti dzimwe nhomba, Dr. Munatsi, dzinomanikidzwa kubayiwa vanhu kubvira tichikura taingoziva kuti munotomanikidzwa kubayiwa nhomba, asi iyi nhomba iri kunzi vanoda zvavo kubayiwa, zvinobatsira here izvozvo?
Ndingangoti danho rekuti vanoda zvaro kubayiwa, ndofunga mungaona kuti nenyaya yekuti vanhu vazhinji vanga vachichema chema, vanhu vazhinji vasiri kunzwisisa kuti nhomba iyi haina dambudziko raichakonzera here. Saka tingati pamwe hurumende yakatora danho iroro nekuda kwokuti vanhu vasati vanyatsa kunzwisisa kukosha kwenhomba. Asi tingangoti zvaitika mumazuva mairi apfuura, musi wemuvhuro nechipiri, zvinoratidza kuti vanhu vanogona kuzoona kukosha kwazvo, nekuti taona vana mukoti nana chiremba vazhinji vachienda pamberi kuratidza kuti zvinhu izvi zvakakosha, uyezve kuti vanokuvimba nenhomba iyi kuti haina dambudziko rainokonzera, nekuti vana mukoti nana chiremba ndivo vanonyanyatsa kunzwisisa kunaka kwazvo. Saka zvakakosha kuti izvozvo mashoko iwayo asvike kuruzhinji rweZimbabwe kuti vazvinzwisise.
Tanzwawo kuti hurumende yaisa parutivi mari inokwana kuti inge ichitenga nhomba inokwanisa kubaya vanhu 10 million kana mamiriyoni 10 kuti paitwe yavari kuti head immunity. Munoona here iwo mamiriyoni aya achizosvikwa nemafambiro ari kuita nyaya yenhomba iyi?
Ndingangoti dambudziko ranga toripo pari zvino nderekuti kutowanika kwenhomba, nekuti tinoona kuti nyika zhinji dzekumadokero dziva nemari, vamwe vacho vakatenga nhomba dzakawandisa kudarika even vanhu vavainavo mapopulation yavo. Saka dambudziko zhinji nderekuti nyika dzedu isusi kumaodzanyemba vazhinji nekuda kwokuti vane mari shoma vakatangirwa mukunegosheta nemakambani ari kugadzira nhomba idzi. Saka dambudziko chaiyo hombe ranga ritorere kushayikwa nhomba. Ndinovimba kuti kana hurumende ichiti mari yavepo yekutenga nhomba zvino zvakanaka, nekuti kana vakanga vakwanisa kuwanawo nhomba vanhu vobayiwa nguva iripo, nekuti mukatarisa kuti nhomba yavakapuhwa nechina haina kunyanya kuwanda, i 200,000 chete, uyezve ranga ridai kuti nhomba iyi inobayiwa kairi, saka kureva kuti inokwanisa kungobayiwa 100,000. Saka zvakakosha kuti hurumende izame sezvainokwanisa kuti vawane nhomba dzakawanda munguva shoma inotevera, kuitira kuti vanhu vanenge vabayiwa nhomba vasazoshaya dhosi repiri nenguva yakatarwa yacho yavanofanira kumawana, nekuti izvozvo zvinogona kuzokonzera matambudziko. Saka zvakakosha kuti kana mari ichinzi ivepo vawanewo kukasira kunegosheta nevari kugadzira nhomba kuti vawane nhomba dzinokwana kuti tisvike pahegiminiti pataurwa.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchidzikira, zvakakosha kuti vanhu varambe vachizvichengetedza sezvo chirwere ichi chichiratidza kuti chinokwanisa kudzoka chero nguva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata varusike.
Hongu, zvinofadza kuti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Asi toda kupa yambiro kune veruzhinji kuti hatisati tabuda mudambudziko reCOVID-19.
Ko, sei muchidaro?
Nekuda kwekuti isu senyika tine dambudziko guru rekushayikwa kwezvishandiso zvekuwedzera uwandu hwevanhu vari kutestwa kubva kuchirwere cheCOVID-19. Saka tikada kutarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa, hunogona kuratidza kuti huri kudzikira. Izvo zvinogona kukodzereswa zvekare nekuda kwekuti testing capacity yedu senyika chiri yakadzikira pasi zvakanyanya. Topawo zvekare yambiro kune veruzhinji kuti Zimbabwe tichiri takatarisanawo zvekare nedambudziko ringakwanise kungotiviga rethird wave.
Muchitarisa kupararira kwechirwere ichi munyika, mungati Zimbabwe iri pachidanho chipi?
Iye zvinezvi tichiri musecond wave yeCOVID-19 transmission. Saka dambudziko rethird wave rinogona kutouya rine hasha inodarika yatiri kuona pari zvinezvi yesecond wave yatakatarisana nayo. Saka kuti tipembere tichiti dambudziko riri kudzikira, tinogona kunge tabhanya sezvo iye zvinezvi vanhu vari kubayiwa iyo nhomba vachiri pasi zvakanyanya.
Kuti nhomba idzivirire vanhu kuti vasatapurirwe chirwere vakawanda, zvii zvinenge zvaitika varusiki?
Ivo vakuru vanoziva vesainzi vanoti kuti tinyatsoti vanhu vadzivirirwa zvakakwana, tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 80%. Asi nekuda kwekuti nyika yedu yeZimbabwe haina mari, iye zvinezvi iri kutongomirirawo nhomba dzekupihwa idzodzidzi dzemadhonesheni. Saka kuzoona tobaya vanhu vanosvika 10 miriyoni haisi nyore, pachatora nguva yakareba kuti tisvike dhamba inosvika 10 miriyoni. nekuda kwekuti iye zvinezvi domba dzedu dziri kuya budobu dziri kuita zvezvekuti tsvoti 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 tsvoti. Saka vanhu 10 miriyoni havasi vekutamba navo. Saka senyika kuti tizonyatsoti vanhu vedu vanyatsodzivirirwa zvakakwana, tinofanira kunge tasvika panhamba iyoyo ye 10 miriyoni. Saka tichiri kure zvakanyanyisa.
Asi vamwe vari kuti havo pari kuratidza mukana wekuti zvinhu zviri kuita zviri nani varusiki.
Hogu tikafare kuti vari kufa nhamba yacho yadzikira, asi sezvadamboreva kuti kunyanyanyanya kune vanhu vari kutesta positive. Zvinogona kudaro nekuda kwekuti hatina testing capacity yakakwana, tichiri kutesta vanhu vashomanana. Saka ngatiregerei kupembera, ngatirambei tichitedzera zvese zvinotarirwa neWHO kuzvidzivirira. Kunyange zvazvo kana iyo nhomba ikauya, nhau yekuzvidzivirira haifanirwo kumira. Tinofanira kuramba tichipfeka maface mask, tinofanira kuramba tichigeza maoko, tinofanira kuramba zvekare tisingasangane mumagungano nekuda kwekuti dambudziko recovid-19 tichange tiinaro kwenguva yakati rebei zvakanyanyisa. Nekuda kwekuti muno munyika yedu yeZimbabwe hatina mari yekutenga mishonga sezvikuitwa nedzimwe nyika dziri kubva dzabaya vanhu vayo vakawanda.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nezuro wakare nechirwere checovid-19 uye vamwe makumi mana nevasere kana kuti 48 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Bazi iri rinotiwo kusvika musi wemuvhuro vanhu zana nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 156 vaive muzvipatara vachirapwa chirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva pachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe negumi kana kuti 35,910. Kuchitiwo vanhu vafa vakasvika pachiuru nemazana mana nemakumi mana nevasere kana kuti 1,448. Judicial Service Commission inoti yatanga kuferefeta nyaya yekuti kune mumwe mutongi wedare repamusoro akadana nemushandi ari pasi pake uyo anonzi akazoburitsa mifananidzo yemutongi uyu asina kusimira mushure mekunge aziva kuti aidanana nemumwe mudzimai. Kunyange hazvo Judicial Service Commission isina kudoma mutongi uyu nezita, sangano renhau reZim Life iro rakatanga kuburitsa nyaya iyi pachena rakaburitsa zita remutongi uyu saJustice Thompson Mabhikwa vari kubulawayo. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo rimwe sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe raburitsawo gwaro renyunyuto pamusoro pemashoko ari kuburitswa mumadandemutande ari kupomerwa kune mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Muhadi ekuti vari kudanana nevashandi kumahofisi kwavo pamwe nedzimwe nyaya dzepabonde. Sangano iri riri kukurudzira kuti vaMuhadhi vaferefetwe uye kuti patorwe matanho akakodzera. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravaMuhadhi panyaya iyi. MDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richadzinga makanzura ose ari kuita zvehuori. Vachitaura nevatori venhau nezuro, vaMonzora vakatiwo hurumende inofanirwa kuona kuti huori hwapedzwa munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
VaMonzora vaudza vatori venhau kuti bato ravo richadzinga makanzura ose anoita zvehuori sezvo bato ravo risingadi nhengo dzaro dzinoita zvehuori.
Tiri kuti vanhu vanoita corruption ngavasungwe, kunyanya-nyanya mumadhorobha ngakusungwe maland barons. Maland barons mazhinji ndebato reZANU-PF. Saka ZANU-PF ngaitibatsire nekusunga vanhu vayo. Isu seMDC kune makanzela atanga taona achiita huori, vamwe vacho takamatandanisa. Saka tiri kuti ZANU-PF ngaiitewo izvozvo, ngaititeedzere zvatiri kuita, yosunga maland barons. Ndo vari kukanganisa zvinhu muHarare, ndo vakatanga nehuori nekuti vakauya vari maland barons vakabva vaita corruption kumacity fathers. Corruption kumacancelors, corruption kune vashandi vemuhurumende.
vamonzora vati vakaita musangano negurukota rezvematunhu vajulai moyo vakavakomekedza kupedza kuongorora nyaya dzemakanzura akambomiswa basa kuitira kuti makanzura aya akwanise kuita basa raakasarudzirwa.
Zvokuti tinoda kuti hurumende itibvumire, itiregere, tigadzirise matambudziko eHarare. Saka pfungwa yekutanga yatiri kuda ndeyekuti ngakuvei neposition yaexecutive mayor. Uyezve mameya nemakanzelas akasuspendwa nyaya dzavo ngadzikurumidze kuitwa kuita kuti vadzoke kubasa. So muenzaniso kuno muno muHarare meya vamafume vakasuspendwa, deputy mayor vamukunguma vakasuspendwa. Saka tinoda kuti hurumende igadzirise nyaya idzodzo kuti nyaya dzavo dzipere, tigadzirise matambudziko ari muHarare. Tataura zvenyaya yekuti nenyaya yedevolution zvinoda kuti isusu CMDCT ndisu tine vanhu varikurana Harare. Saka tinofanira kubvumirwa kuti tirane Harare yacho. Saka ndozvatatichitaura, ndataura zvenyaya yekuti ndakamboita musangano navajulai moyo ndichivapa matambudziko aya.
Vamonzora vatora mukana uyu kukurudzira hurumende kuti irwise uori uo vanoti watekeshera munyika. Vamoyo vakaudza bepanhau reHerald kuti havasi kufara nemafambisiro ari kuitwa basa nemakanzuro eMDC mumadhorobha mazhinji. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo musangano webato ravo wepolitibhiro svondo rapera kuti makanzura ose anenge asiri kuita zvaakasarudzirwa haafaniri kuvhoterwa zvakare pasarudzo dzinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reNews Day rine musoro wenhau unoti hurumende inofanirwa kusiyana netsika yekuzviita ndiyo mukoma mukuru pamapoka ose anopinda munhaurirano dzemihoro. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti mumwe mudzimai wekuchinhoi akabaya nebanga mwana wemuvakidzani wake ane makore 13 mushure mekusavirirana kwakatanga pakati pevana. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vapfumbamwe vafa zvichitevera kuparara kwengarava yanga yakavatakura munyanza yeMarriott muEgypt. Vashandi vanononora munjodzi vachiri kutsvaga vamwe vanhu vanove vashanu vasati vawanikwa. Dare reSenate nechipiri rakatambira akadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden semiriri weAmerica kuUnited Nations mushure mekunge kupikiswa kudomwa kwake kwaiitwa nevamwe vebato reRepublican Party kwanonotsa kutambirwa kwake. Amai Linda Thomas Greenfield vakadomwa nemavhoti 40 aivatsigira achipikiswa nemavhoti 20. Kudomwa kwavo kunouya kwasara svondo rimwe chete kuti America itore chigaro chemutungamiri weUnited Nations Security Council musi wa1 kurume. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyika yedu ine upfumi asi huri kudyiwa nevanhu vamwe chete vakadya kwose vasingaremekedzi vechidiki vari kukura vemizera mudiki. Mabhodha akavhagwa, vanhu vari kushaya chokuita kumisha, kune lockdown apa, zvinhu zvakaoma kudaro. Ini ZANUPF yanditemesa musoro, ndine hangu Samson Muchongo ndiri pano pasavhako paPitora apo paSouth Africa ndatenda.
Makadi mose vashamarari veStudio 7, ndini Liston ndiri kutaura ndiri kuSouth Africa. Ndinokutendai zvikuru nebasa guru ramunotipa, rudzidziso rukuru chaizvo kuvana veZimbabwe vamunopa kwatisingakwanisi kuwana kunhepfenyuro dzemuZimbabwe umo nokuda kweutungamiriri wedu. Ndichitiwo utungamiriri wedu hauna direction. Nhasi taakunzwa kuti vana havabayiwe vane 18 years. Angofunga zvaada anongotaura nokuti ari papozisheni yaari kuutungamiriri ikoko. Tatambura muZimbabwe umu, takasiya misha yedu kare. Nhasi kwauya chirwere COVID haichatitendera kunoona mhuri dzedu. Hautungamiriri watishungurudza uyu. tinotenda zvikuru pambai makadano kuti panhau dzakanaka kudai.
Makadiko vajonga kandimire ndindinzwa matsemura ndiri paJoburg apa Cape Town apo. Urongwa wevaccine yakauya kuChina iyi ndikuona hurumende yashaya vanhu vekubaya chaine kuti vanhu havana kuudzwa zviziro pamusoro penhomba iyi. Hurumende inongoya nenhomba haina kutestiwa nemasaintist haina ngeazisa kuti zvichafamba zvichafambira sei. Irungoya nenhomba yekuti tatanga tobaya kuti vatanga tobaya vanhu. Zvino isusu tiri kuramba kubayiwa nhomba iyi noda kwekuti pakutanga kwambuya mushonga zikanzi vana vanofanira kubaya nhomba muzvikoro vana vakariita saka isi hatisi kuzobayiwa vakabaya navega kumusoro ikokupa chavo tatenda vajonga.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 mamuka sei. Ndinoti kune vana veZimbabwe vose vari muZimbabwe zvinoda kushinga kunamata pachikamu chedu chechirwere cheCOVID-19 kuitira kuti panobayiwa vamwe vanhu mishonga iyi ive ichishanda isave isingashandi. Dzimwe nguva tingangodai tichida kupedzerwa vanhu nemishonga isingazivikanwi. Madhokota ngaanyatsekutarisa mishonga inobayiwa vanhu inyatsekuoneka kuti ndiyo chaiyo chaiyo here.
Makadiko apo ndinonzi mukoma tapinda ndiri kumarikano Rustenburg. Ndoda kuziva unoro kuti vaccine yakauya iyi yakamira sei. Vana veZimbabwe vakambotaurwa here nezve chakanakira kana chakashatira vaccine iyi? Ivo vakuru vakuru vacho vakatanga kubayiwa umwewo wakapuwa vana veZimbabwe kuti vaccine yavakabayiwa ndiyo ichabayiwa vamwe vanhu vese uripo here?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vaimbove vashandi vaiona nezvekudzivirirwa kweparamende yeAmerica yeUS Capitol nezuro vakapa humbo hwekutanga kubva pakarwiswa muzinda uyu musi wa6 ndira nevanhu vairatidzira. Varume vekupa humbo ava vakapomera mhosva yekusavepo kweruzivo rwakakwana sechikonzero chakaita kuti vakundikane kudzivirira kurwiswa uku. Vakatiwo kurwiswa uku kwakanga kusingatarisirwe uye kwakanga kwakarongwa nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vaimbove vashandi ava avo vanoti aive mukuru wemapurisa eUS Capitol vaStephen Sand, vaive mukuru wezvekuchengetedzwa kwemutemo mudare repasi kana kuti Sergeant at Arms vaPaul Irving, pamwe nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemutemo mudare reSenate kana kuti Sergeant at Arms vaMichael Stinger, vakamira pamberi pemakomiti eSenate anoti inoona nezvemukati menyika kana kuti Senate Committee on Homeland Security nemitemo nekufambiswa kwemabasa yeRules and Administration. Aka ndekekutanga mumatano anotarisirwa kutorwa mukuferefeta chakatadzisa kudzivirirwa kwekurwiswa kwemuzinda uyu. Vatatu ava vose vakabva vasiya basa zvichitevera kurwiswa uku. Uko kwakasiya vanhu vashanu vafa kusanganisira mupurisa uye mamwe mapurisa zana nemakumi mana vakakuwadzwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe uye varisa chigaro webato reMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ndinoti zvaitwa neSenate ndozvinofanira kuitwa nehurumende inotevedzera mutemo nehurumende inotungamidza vanhu vayo pamberi. Kana vanhu vapondwa, vanhu vafa, hurumende inofanira kuita zvose zvainogona kutsvakurudza kuti vanhu vazive chokwadi chakaitika ipapa. Zvatiri kutoona Senate ichitoita izvozvi, pane zviripo, pane zvavari kuona, pane zvavari kufungidzira, ende ndozviziva kuti zvichakuduburwa zvese kusvika zvabuda pachena. Ndinofunga tinoziva tese kuti nyaya iyi yakatanga sei. Takaona isusu anga ari mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vachitaura pagungano ravakaita rekupedzisira, vachitaura kuti ivo vanhu endai munoita zvamunokwanisa kuita ikoko kuitira kuti sarudzo yaifanira kuitwa isafambe zvakanaka, vakanzwikwa vachitaura. Saka izvozvo ndozviri kutariswa kunzi ndozvinogona kunge zvakakonzeresa kuti vanhu vazoendako vaine hasha, vaine uturu, vachizoreta zvavakaita kuCapitol Hill.
Tanzwawo varume vakapaunguva vachitaura nyaya yekuti mapurisa anochengetedza paCapitol anga asina zvikwanisiro pamwewo nehunyanzvi hwekuti vanga vachidzivirira rudzi rwakadaro rwemhirizhonga. Zvinorevei panyaya dzekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakakosha muAmerica?
Zvinhu zvakadaro zvinotokatyamadza vakandemere. Zvinototyisa kuti nyika yakaita seAmerica inowanikwa ichibvuma kuti zvinhu zvakadaro zviitike panzvimbo yakakosha kudaro yainge ine vatungamiriri venyika. Tinoziva kuti Vice President vanga varimo imomo vakatozoita zvekutotiziswa. Saka apa zviri pachena kuti vanhu ava vakaseedzwa, National Guard ikaseedzwa ikanonoka kuuya, mapurisa anga asina zvombo kana zvikwanisiro zvokuti vakwanise kumisa vanhu. Maonero angu ini ndeyekuti zvinhu zvanga zvakatorongwa, itsoro yanga yakatorongwa. Vanhu vanga vasina zvavanga vainazvo nekuti vaisafanirwa kunge vainazvo.
Izvi zvinosiya papi vaTrump, tichiona kuti ndo vari kunongedzwa munyaya iyoyi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vanhu kuti vange vachiratidzira?
Takaona vachipukunyuka neburi retsono pane nyaya yakabhenge yatangwa nesenate. Asi apa ini ndiri kuona kuti panenge pachanetsa nekuti umbowo huripo, matauriro avo avakaita anokwanisa kutorwa nevesenate nevedare resenate sekunge aikurudzira vanhu kuti vaende kunoponda, kuti vanhu vaende kunokanganisa, vaende kuita mhirizhonga paCapitol Hill. Mashoko acho aripo pazvivhitivhiti, saka achashandiswa seumbowo. Tinoziva isu kuti mashoko emunhu mukuru anoteererwa nevamwe vanhu vari pasa, saka ndozvinogona kuzovaisa pachigirimba obva vabata.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe variisa chigaro webato reMDC Alliance mudunhu reNorth America, vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Shiva, Trisha,
yeah, be, yeah, be, yeah, you are misbehaving. You get, because you want you to save me. If you are losing control, one day you go for Kapusa Chadona, Sakawa Gara Wapawana.
On Kigawani, I'm putting in a Gatachka. What is the pizza? Put it in a Sotka. When you get Gazina to Pamazin and Bachka, you never give a good one in a picture. On Kigawani, I'm putting in a Gatachka.
Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 2727 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro nyika yose. Dare reSenate remuAmerica rinonzwa kekutanga umbowo hwezvakatora nzvimbo pakurwiswa kweparamende nevatsigiri vavaDonald Trump musi wa6 ndira gore rino. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichangopai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti moswera zvakanaka vateereri.